Inini ndinonzi Dr. Tauya Katso, ndiri muzvara wekuZimbabwe, ndakakurira kuPulawayo. Pendakapedzawo high school ndakaenda kuEngland kwendakaita course yeagriculture. Ndiri munhu ane belief yekuti one of the ways kuti tibatsire nyika yedu ngeyekurima. Tikarima tokwanisa kutengesa maproducts edu all over the world kuti tiite mari. Asi nyaya iri kunetsa yemunoziva wese wanhu wekuZimbabwe nevanhu vari kunoku ngeyekuti mari haisi kudzokera kumusha kwedu kuti ibatsire wanhu wedu. Saka inini ndakaita decision yekuti ndipesue agriculture pamusana pekuti ndichawana opportunity yekuti ndibatsirewo hama dzedu. Saka kuno ndinoshanda muretail management, mumasupermarket, kwetinenge tichitenga maproducts kuAfrica nethe rest of the world kuti titengese kunoku. Asi nyaya yetinayo ngeyekuti agribusiness haisi kubatsira ba nyika dzedu kumusha, Zimbabwe neAfrica yese nedzimwe nyika dziri kunetsika kuti dziwane mari. Asi tinoda kuti titrye kubatsira hama dzedu kumusha kuti mari dzidzoke, dzibatsire hama dzedu dziri kushanda nesimba kuti vanhu vari kunoku wawane variety yemaproducts mazuva ese.
Muri kutaura nezvekubatsira vari kunyika dziri kusimukira dzakaita seAfrica, vanobatsirwa nenzira ipi, Dr. Katso?
Ndine maorganizations akawanda ari muno muAmerica, ari kuEngland, ari kuAfrica, and tinoshanda nemauniversities anenge achitraina mastudents anenge achiita agriculture, agribusiness, horticulture. Mazuva ano pane inonzi floriculture. Saka tinoconnecta mabusinesses akasiyana-siyana kuti waite access kune maproducts anenge achibva kuAfrica nedzimwe nyika dzakati wandei dzinenge dzichida kuti dzitengese maproducts awo kubva kunyika dzavo vachiunza kunoku kuoverseas, kuAmerica, kuCanada, kuEngland neEurope. So ndiro basa retinenge tichiita kunoku, iyo inonzi International Agriculture and Business Management.
Tinoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvine zvazviri kuitawo kubatsira munharaunda nenzvimbo dzazvinobva kumusha. Imi mune zvamuri kuitawo here kusimudzira nzvimbo dzenyu?
Inini ndiri munhu anoita a very strong belief in community participation necommunity development. Ndiri munhu anotaura pamusoro penyaya dzelocal development kuti tinofanira kubatsira hama dzedu kumusha in personal development kuti wakure mupfungwa, wanangise maopportunities ewanawo. Isusu tiri kunoku, tiri overseas, tine challenge huru chayo yekuti ngatiite togetherness, tibatsire hama dzedu kumusha in terms of my investment, in terms of my companies, because izvo munoziva hatikwanisi kudependa on hurumende dzedu. Asi isusu taapane stage yekuti titange kuita zvinhu zvedu, tichigadzira macompanies, tichicreata mabasa. Zvomuri kuona mazuva ano, mabasa hakuna kumusha uku. Zvinorwadza kana muchiona magraduates emauniversities, macolleges achishanda nesimba kuti wapedze chikoro, asi hakuna mabasa. Saka challenge ndiri kupa hama neshamwari dziri kumusha nedziri kunoku, ngatifokase on community development kuti tizvisimudzire isusu. Sinsi taakaenda kuchikoro taane ruzivo rwakati tichinje petiri, tiendere mberi neupenyu hwedu.